Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 10 Gumiguru 2023. Makajerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi.
Zvotiratidza kuti kozvino vaya vanogara vachiti vanhu vokuZimbabwe munenge musinganzwisisi nyaya dzenhiki dzechekerere dzedhemokrasi, ndozvavanenge vachireva. Nekuti munhu anongonyuka woti ndini mutungamiri weCCC, haana kusaina mapepa ekunomination court.
Nhengo gumi neshanu dzeparamende dzebato reCCC dzichange dziri mudare reHigh Court nhasi muBulawayo vachirwisa kudzingwa kwavo muparamende.
Izuva rekuwedzera chenjedzo maringe nenyaya dzokusagadzikana kwakanaka kwepfungwa dzevanhu vese, nekuti inyaya inobata pasi rose.
Nhasi Zimbabwe inobatana nepasi rese kucherechedza zuva reWorld Mental Health Day 2023. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzeparamende gumi neshanu dzebato reCCC dzinenge dziri mudare reHigh Court muBulawayo nhasi, umo vanoda kuti nyaya yeunhengohwa vasengezo chabhangu mubato reCCC rikurukurwe. Vachabhangu vakanyora tsamba kumutauriri weparamende vaJacob Mudenda vachivazivisa kuti semunyori mukuru webato reCCC vanoda kuzivisa paramende kuti nhengo gumi neshanu idzi hadzisisiri nhengo dzebato iri, naizvozvo vanofanirwa kudzingwa kubva muparamende. Nezuro vaMudenda vakanyora tsamba kuZimbabwe Electoral Commission vachivazivisa kuti muparamende mava nezvigaro gumi nezvishanu zvinoda kukwikwidzirwa. Bato reCCC rinoramba kuti vachavangu vane kodzero yekudzinga nhengo dzeCCC. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya. Tikatanga nekuvabvunza kuti zviitiko zvatiri kuona izvi zvinorevei pamusoro penyika.
Chiripo ndechekuti zviri kuratidza kuti isu vanhu vokuZimbabwe tinorerutsa nyaya dzeparamendi, nokuti paramendi imba inoudzamu inokosha. Kana vanhu 2 miliyoni kana 3 miliyoni vavhota vatopedza basa ravo. Saka zvotiratidza kuti kozvino vaya vanogara vachiti vanhu vokuZimbabwe munenge musinganzwisisi nyaya dzenhiki dzechekerere dzedhemokrasi, ndozvavanenge vachireva. Nekuti munhu anongonyuka woti ndini mutungamiri weCCC, haana kusaina mapepa ekunomination court, hapana pamwe paanongoonekera, anongoonekera bedzi iko zvino. Saka zvaratidza kuti aiwa vawande apa tanyadzisa, tatoratidza kuti hatina kunyanya kuita udzamu panyaya dzeuchekerere matongerwo enyika.
Ko zvaitwawo nevaJacob Mudenda vachimhanyirawo kuZimbabwe Electoral Commission ndiyo nhano yakakwana here pasina kumboitwa hurukuro pakati pavo nebato reCCC? Munozviona sei mafambisirwo aitwa zvinhu navaMudenda?
Chokutanga nechekuti parliament kana kuti mutauri weparliament haasi anotaura kuti boka rakati nerakati ndo muridzi weboka racho, iro harisi basa rake. Ndechepiri ndechekuti kana uri mutungamiri wemba wakatsiga, kana waona bepa rakadaro tsamba akadaro, sezvamunoreva ndezvekugara pasi nekokasi yacho yeCCC, motarisa nhoroondo yacho, zvotarisirwa kuti koiye munhu wacho anyora tsamba nhoroondo yake yakamira sei, kuti unyatsotsenengura nyaya yacho kuitira kuti kana zvikazosvika kumatare wo vatongi vazonyari wo kuti vange vakunza ko inimi mutongi mutauri weparliament mungangopedzisa nguva ngapedza nguva yadare muchingodzingirirana nemahongwe saka ndozvandare vangu kuti zvanguratidza hazvo kuti isusu hatitori nyaya dzeutongi neudzamu
so kuona kwenyu vangwenya zvinhu zvakadari izvi munonasi kuti zvingakonzera chii munyika
hatingazoti hedu zvingazonyanya kukonzera nekuti hapana vanhu vazhinji vari sirias muzimbabwe havangosetswi nezvinhu zvemahungu saka tinoziva hedu kuti inogona kuenda kudare yongotaura taura asi chandiona ndechokuti pane vamwe vangangofunga kuti aiwa ndonguva yekuti vange vachitanga kupesanisa magariro avanhu nekuti hauzozive manje kuti vanhu vanoreta zvakadini asi kana vatungamiri vetriplec vari vanhu vakatsika ngavatange vateedza nhano dzemitemo nokuti munyika inotongwa pamutemo kana ndikatora tsamba ini ndikanyora tsamba inini ndichiti ndiri kudzinga member of parliament wokuzanu ndotofanga kuti nda kutosungwa nokuti ndinonzi ko iwewe uda kuita chitsotsi hapana zvinoratidza mumapepa ezanu kuti uri mumastructures acho nyange iwo mastructures acho ainzi mastructures hapana mastructures aripo pane vanhu vaitonyorwa kuti iwe naningi ndimi munonge muchiedza kusarudza vanhu vamunoda mustreet yenyu kana muwadhi yenyu kana kuti munharaunda menyu saka vanhu vacho varipo handifunge kuti pane vari kuti kuda zano ida kuti idene veruzhinji kunge vange vachirwisa mumigwagwa asi izvo hatizvidi hedu ngazvingogadziriswawo matare sevanhu vakadzidzeiwo kuitira kuti paramendi yedu yoendera mberi chigadziridza nyika yakanzi nyika handito zvakanzi nyika inovakwa nevanhu vayo saka kwakuzovaka nyika yaka ndokutopaza nyika ikoko
avo vanga vari vanoongorora zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare kuHarare nestudio 7 tabata mutungamiri weTriplec vaNelson Chamisa pamwe nemutauriri webato iri vapromise Mukwananzi asi havana kukwanisa kutaura nesu vamukwananzi vachiti tibate gweta ravo vaprince Dubeko Sibanda avo vatiudza kuti havakwanisi kutaura pamusoro penyaya iyi nhasi Zimbabwe inobatana nepasi rese mukucherechedza zuva reWorld Mental Health Day 2023 iro rinotarisa nyaya dzeutano hwepfungwa masangano eWorld Health Organization neUNICEF anotsigira urongwa hwakasiyana-siyana mukucherechedzwa kwezuva iri mukuziya nezvenyaya iyi Evans Zininga abata nyanzvi yezvemagariro evanhu akanaka uye ari mukuru wesangano rePeace Hub muzvare Irene Peace Hungwe kuti tunzwe zvizhinji
zuva reWorld Mental Health Day iro rakatanga kucherechedzwa mugore ra1992 painitiative yeWorld Federation for Mental Health rinoreva iro kuti izuva rekuwedzera chenjedzo maringe nenyaya dzokusagadzikana kwakanaka kwepfungwa dzevanhu vese nekuti inyaya inobata pasi rose zvakarezve izuva rekuita drive positive change for everyone's mental health
saka zvinhu zvakamira sei munyika pari zvino
touya muno muzimbabwe toona kuti zvakamira sei muutano hwepfungwa saka according to a mental health america inotaura iyo kuti theme kana kuti dingindira remwedzi weWorld Mental Health Day unovaiwa mwedzi waOctober dingindira racho rinoti look around look within tarisa zvakapoteredza wotarisa mukati according to mental health america vanoti iwo zvakatipoteredza pakanaka pakachengetedzeka pakugara utano mukati medzimba nharaunda maguta nenecha zvine chekuita nemental health yedu saka totarisa kuti muzimbabwe kuti pakanaka pakachengetedzeka pakugara paripo here ukatarisa the rate of crime inokuudza kuti vanhu havasi safe pokugara hapana kugadzikana right utano mukati medzimba vanhu vari kudya zvakakwana here zvakamira sezvakapoteredza kune mabasa here unoona kuti zvinogona nge zvichiwanikwa nevanhu vashoma saka muno muzimbabwe you find kuti vanhu vakawanda they are affected their mental health well-being is not stable but they are suffering in silence.
Chamungati mindo chikuru chiri kukonzera kuti zvinhu zviite sezvinowedzera kuipa munyaya dzeutano hwepfungwa chii.
Zvacho zvinokontributa pakuti tinge tine pfungwa dzakagadzikana, hazvisi in place. Tataura nyaya yezvakatikomberedza. Zvakatikomberedza zvacho ndezvipi? Kushayikwa kwemabasa, kushayikwa kwemishonga kuzvipatara, kudhura kwemaschool fees, zvese izvozvizvi zvinoita kuti pfungwa dzedu dzisagadzikana. Tataura nyaya yepokugara pakachengetedzeka pakanaka. Tataura nyaya yezveutano, kuti izvezvizvi kuzvipatara pamwe kunenge kusina mishonga, munhu atokwanisi kutoti atoenda for regular medical check-ups. Apa tiri kutaura in ordinary citizen. Saka chinosakisa ndechekuti munyika panyaya dzezveutano hazvisi hazvina kugadzikana. Recent studies inotaura kuti Zimbabwe iri panumber 6 pa the top 10 countries dziri unhappy munyika. Saka zvese zvinoita kuti munhu ange akagadzikana kana zvisiri in place, pfungwa dzevanhu hadzigadzikani. Because munhu ari kufungwa kuti school fees ndoiwana kupi, mari yerent ndoiwana kupi, zvese izvozvo zvinenge zvichidya pfungwa dzemunhu.
Vanenge vawira mumatambudziko iwaya kana vanenge vaine hama dzavawira vochiitawo sei?
Veruzhinji kubatsirika kwavangaita kana vaita dambudziko nenhau yekuti Minister of Health and Child Care iri more on the public health, nyaya dzemental health hadzisati dzanyatsokutambirika zvakanaka, hadzisati dzanyatsokukurukurika, hadzisati dzanyatsokubatwa neudzamu munyika, I think vane zvavari kugadzirisa. But inhau yandaita kukurukura na former deputy minister of health kuti zvii zvatingaita in place, is unfortunate kuti is no longer pabasa. Saka veruzhinji chavangatoita ndechekutoti kana une zviri kukunetsa, wana munhu waunoshare naye, wana munhu waunotaura naye. Ende imwe nyaya inoita kuti vanhu vasabuda pachena, vanhu vasataura zviri kuvashungurudza, inhau yekuti munhu ataura zviri kumudla mufungwa, munhu then waudza wachofamba achizviparadzira. Saka vanhu ngatidzidzei kuti kana munhu ashare nyaya yedu, tirege kufamba tichimutaura kana tirege kufamba tichimuseka kana kumujaja, handiti kuita kuti vanhu varambe vakasununguka.
Kurudziro yenyu yamungapevo ndeyekuti kudini?
Kurudziro yangu ndeyekuti hurumende ngaiise enough attention kunyaya dzemental health, ngavaise enough budget kunyaya dzemental health sezvazvinongoitwa sezvinongoitwa public health, handiti nekuti ruzivo rwemental health haruzi kutozikamwa navanhu vakawanda, vatoziva kuti chinyi. Saka hurumende ngaisapotewo kunyange mainitiatives on mental health, kapane masocialize vari kuita zvemental health, ngavasapotwe. Ngavasapotwe so that ruzivo rwemental health runotekeshera. Then kumalocal councils, kurudziro yangu ndeyekuti tigadzirewo maparks munzvimbo dzatinogara, tigadzirewo nharaunda, marara ngatakurwe nenguva, mvura ngainge iriko kuitira kuti vanhu vange vakagadzikana mupfungwa dzavo. Then kuvanhu, ngatisamirire kuti hurumende itirongere. Isusu munharaunda dzatinogara ngatisanganei tichiita tumitambo, ngatisanganei tichiita tumaclubs, kunga even kumaruzevha ngatiite mitambo yakasiyana siyana, masocial soccer, nzvimbo zvimitambo zvokuti vanhu vanointeracta, vanosangana vachimbozorodza pfungwa dzavo.
Avo vange vari nyanzvi yezvemagariro evanhu akanaka vari mukuru wesangano rePeace Hub Muzvare Irene Peace Hungwe, vari parunhare naEvans Zininga weStudio 7. Vaimbova mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala veBattle Red Triple C vanonzi vave kurwara zvakanyanya vari kujeri kuchikurubi. Bweta ravo vaFredi Masarirefu vakaudza Studio 7 zuro kuti ichokwadi kuti vaSikala vari kurwara uye vakaonekwa naChiremba nezuro kwakare. VaSikala vakasungwa musi wa14 Chikumi gore rapera vachipomerwa mhosva dzakawanda kusanganisira dzekupesvedzera mhirizhonga. VaSikala vari kuramba mhosva idzi. Imwe nyanzvi mune zvechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care mufundisi Forbes Matonga vanorumbidza chirongwa chehurumende chekuda kuvaka nzvimbo dzinoita zviuru makumi matatu nezvishanu kana kuti 35,000 dzebhizimisi rezvirimwa mumaruwa. Izvi zvinonzi zvichavandudza nyaya dzekurima mumaruwa kuti kukwanisewo kuita maindastry. Tabata Reverend Matonga kuti tinzwe maonero avo.
Tinofara kuti tinzwe nyaya iri kufungwa nehurumende, nyaya yekuvandudza nyaya dzekurima kumaruva. Vaine donzo rekuti kumaruva kutangwe kuitawo maindastry anobatsiridza kuti upfumi hwenyika kumaruva husumuke tichifara nekutsimbirira kuti vanhu vanopfuura 9 million muZimbabwe vanorarama nenyaya dzekuda kwezvekurima chinova ndichocho chokwadi nekuti nyika yedu haisiri muzvikamu zvenyika dziya dzinonzi dziri industrialized kwekuti vanhu vanorarama nekuda kwemafactory anenge ari mumaguta. Saka nokudaro iri idano rinokudzwa zvikuru ratinotarisira kuti hurumende karibata zvakanaka rinosumudzira ugaro hwevanhu hwekumaruva zvichisumudzirawo zvekare upfumi hwenyika yedu.
Semaonero enyu Reverend Matonga, apa chii chinofanirwa kutarisiswa nehurumende, ndezvipi zvinofanirwa kuchenjererwa apa?
Zvingade kuti zvitariswe zvakanaka kuona kwangu, kutangira panyaya yeland tenure kuti vanhu vaone kuti tisava nemutsauko wokuti vamwe vanenge vaine aya anonzi matitle deeds vamwe vanenge vasina. Izvozvo tinoona sekunge zviri colonial. Kana matitle deeds akanaka, ngaanakire munhu wese. Kana akashata, ngaashatire munhu wese.
Sei muchidaro Reverend Madonga, chii chamunotyira?
Kazhinji tikaita upfumi unoita kuti vanenge vane simba nevane mari vane hwavo upfumi, varombo voitawo hwavo upfumi, zvinokonzera gakava kana kuti conflict munyika. Saka tiri kufunga kuti hurumende inoda kuita review kuti ione kuti zviri sustainable zvakadii kuti tirambe tiine mutsauko weland tenure sekunge tinonzi tichiri munyika iya iri kutongwa nevachena yainzi vanhu vatema ngavagare kwavo kunonzi kumatribal trust lands, vachena vachigara kunyika inenge iine matitle deeds. Saka isu tiri kufungidzira kuti zvichida reform yavari kutaura ngaitange ichibva neikoko ichionesa vanhu kuti zvinobuda zvakadii. Chechipiri,
avo vange vari nyanzvi mune zvechikafu uye vakambotungamirira sangano Rex and Care, mufundisi Forbes Matonga vari parunare muMaryland muno muAmerica neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Kambani yeZesa Holdings inonzi yabhadhara mari inoita zviuru gumi nezvipfumbamwe zvemadhora ekuAmerica kana kuti US$19,000 kumhuri yemwana ane makore gumi nematatu akabatwa nemagetsi akafa makore mashanu apfuura. MuNewsday mune nyaya inoti hurumende yarambidza kuti vana vechikoro vachangopedza kunyora bvunzo dzavo dzegrade 7 nezuro vaende kudzimba dzavo asi kuti vaenderere mberi vachipinda chikoro. Izvi zvinonzi zvashatirisa vabereki nevarayiridzi vazhinji. ZimLife.com inoti kambani yemagetsi yeZesa iri kutsvaka mvumo kubva kuhurumende kuti ikwidze mutongo wamagetsi kuti ikwanise kubhadhara zvikwereti nekutsigira zvimwe zvirongwa zvayo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi magadi weStudio 7 nevateereri vose tokwasai. Aiwa vamunangagwa vamunangagwa wee, imbopaiwo mukomana mukana ambotongawo timbodyawo vana veZimbabwe. Tosvika rini tichingorarama upenyu hwakadai muchingogadza vana venyu vachidya, isusu tichidya nhoko dzezvironda? Tisu varidzi veZimbabwe, tiri venewo veZimbabwe. Paya pamunoti vene vene, nesuwo tiri vene, tichadyawo rini? MaChina ndiwo uya odya here mutepetepe mukaga wenyika? Isu vana veZimbabwe tichingotambura kuzovari nhiko? Aiwa sirai mukomana chigaro ichi, tatenda.
Ini ndoda kutaurawo ndakanangana na president wedu achamisa pamusoro penyaya yakafanana neyavaskala nyaya vajobuskala inotirwadza inotibata-bata zvokutiwo sevana vezimbabwe indaifunga kuti dai zvainzi takabatana chaizvo vana vezimbabwe tikagona kungomukawo chibhebhenenga chekuti tirambe zvese zvinhu zviri kuitwa munyika medu ndaifunga kuti nyika yedu inogona kusununguka uyezve ivo purezidendi vedu vachamusa ngavarege kuwanza bhaibheri because nekuti tikaenda even mubhaibheri madzimambo vaitonamata kuti vakunde hondo vobva voenda kunorwa hondo dzacho kwete kuti vainamata vogara mumba vachiti mwari vachavarwira hondo saka hondo yemuzimbabwe inotoda kutorwiwa nesu vana vezimbabwe purezidendi tiitirewo action nguva iripo vana vevanhu vari kupera imi muchiti hamudi ropa tichitorwa one by one one by one tichitoenda asi munenge muchiti hamudi ropa bhosi tikada kutanga kukaunda kuti vana vangani vanhu vangani vaurayiwa nenyaya yekungonzi uri munhu weopposition ezvinoizvi vana jobs kana vari kupoizenwa vari mumajeri aiwa tiitirewo action purezidendi tarwadziwa isu
ndiri mufundisi zvangu ndiri pano padurban hei zvinorwadza maningi kuti job skala akurwara ari mujeri asi vanhu mbavha chaidzaidza ichichengetwa taikumbirwa vamunangagwa vamunangagwa kana muchitizwawo ka budisaiwo murume uyo hapana chaakaita haana kubawo muri kuchengete makororo anobe mari dzakawanda asi job skala hapana nechaaka haasi threat kunyika taikumbirwawo dai mamubudisawo nemi wachamisa musanyanya kuise bhaibheri maningi bhaibheri onai mwonyi waakufire mujeri musanyanya kuwanze bhaibheri kuti murotye kuonini itai action wachamisa mwonyi waakufire mujeri mwedu wecc champions takuwara ngaabude uyu zvakaoma mani ndofarira hangu dai abuda mani plasi musaise kuti kana mazoende pachigaro vachazoende pachigaro cheupurezidendi ngaaise mujeri vamunangagwa ngaaise mujeri mukuru wemapurisa unofanira kuende mujeri kufire mujeri sezviri kuti asikara nyati uyo unofanira futi kufire mujeri musamboise umwari baipo papo kana vakandobve pachigaro ngaasungwe necheni zvaakaita chombo akamusunga nemakumbo eshe
ya ndoda kungotaurawo zvangu akuvana avo vari kutaura zvisina basa avo vatisingaziva vachiti hanzi vanoda kurikola mamps nemakansela etriplec havo yanopenga uyu ane zvaari kutotsvagawo zvake akatengwa nezanupf please ngatinyarewo mabvira kure muchitiita zvese zvese amene kuti muri kuda kunyatsoita sei chaizvo muri kuda hondo here muri kuda chii chaizvo ngaasiyane nezvaari kuita togona kuzotsama kusvika pekupedzisira tenda
akini mapfumo ndiri kuda kubekersfort kumupumalanga ini ndongoti mukuru avo havasi kuona here kuti makore avo afamba vada kuti vazoitwa futi semabvisiro akaitwa bhobwe ende zvavoda kuita zvekuzadza vana vavo pachigaro zvokuti hurumende yese inozara vana vavo chete vada kufa kamufiro kakaita gadhafa kana zvakaita osama ngavabvume nguva yavo yakwana vakashanda pakakwana eji yavoyoya haichaiti eji yavoyoya plus isusu manje mayouth manje togara sei kumuzimbabwe togara sei hakuna kana chekuti kana tapedza dzidzo yedu toita sei hapana kumabasa kwacho vanhu vanenge vachingopinzana nepachizivano nebackdoor onzi bhadhara mari kwezvekupinde basa isu tisina hama
inii ndiri munhu wangu muzimbabwe ndarwadziwa zvikuru nenyaya yevasikala handina mufaro nayo tinoti dai dzimwe nyikawo dzapindira kana masangano anorwira kudzorodza vanhu vatibatsira panyaya dzakada dzino kuti vana vezimbabwe vatambura vari kudzingirirwa pese pese hapana vanorugare shuwa tachemawo zvikuru kunyanya mashoko aya akasvika kuda zvingatibatsirawo tikaona rubatsiro rukuru vana sadhaki varege kuiva vana ramaposa vari kudzingirira but kuna vanhu vamwe vari kudarwa vasina zvavakatadza
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Ngarava nendege dzehondo dzeAmerica dzakatumwa munharaunda yeIsrael dzinonzi hadzisi kuratidza kutsigira Israel kwega asi kuzivisa Iran kuti America yakatarisa. Pari zvino zvizvarwa zveIsrael zvafa mukurwisana nechikwata cheHamas, uku zvapfuura mazana mapfumbamwe kana kuti 900, ukuwo hurumende yePalestine ichiti zvizvarwa zvayo zvinoita mazana matanhatu ane makumi masere nevanhumwe kana kuti 687 vanozivikanwa kuti vakaurawa nemauto eIsrael. Vanoongorora zvematongero enyika vaDan Moyo vanoti kusawirira kwevanhu veIsrael nevanhu vePalestine kwavepo kwezviuru nezviuru zvemakore, asi vachiti pakawanikwa vatungamiri pasina kwavakarerekera, kurwisana kwemarudzi maviri awa kunogona kupedzwa.
Nyaya yeIsrael unfortunately inyaya yane makore ichisima underneath zvekuti kwandiri I'm not even surprised kuti nezvaitika izvi. Zvagara zvichionekwa kuti kuwirirana pakati peIsraeli nePalestine, especially Hamas iriyo iri kutonga manje kuPalestine uku, inyaya yaifana yakagarirwa pasi kare nemapowers aripo vana America, European Union, kuti vawane solution either two-party state, because the situation yacho is it's untenable kuti vagarisane, because Palestine irikutsvaga wo independence yayo, Israel wo nayo irikutsvaga kusurvive kuti rwuyengano rwuripo pakati pevanhu ivavo rwakaoma ende runobva kure, kune history yerwuvengano rwacho iroro. Saka zvichavhiringidza zvinhu zvakawanda obviously, because mame dzimwe nyika dzichapedzisira dzapindira hondo yacho, and then conflict yekumiddle east yobva yatanga patswa, because uko tinana Iran vanosapota vanosapota Hamas, tinana vana Hezbollah huko kuLebanon, then tine Saudi Arabia neIran dzisingawirirane, then obviously vana America vachapindira. So handitoona inini nyaya yacho ichitoendera mberi ende ichi affecta trade worldwide.
Avo vanga vari vanoongorora zvematongero enyika vaDan Moyo vari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhengo dzeparamende 15 dzebato reCCC dzinenge dziri mudare reHigh Court muBulawayo nhasi, umo vanoda kuti nyaya yeunhengo hwavasenzo Tlabangu mubato reCC ikurukurwe. Nhasi Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika dzepasi rese mukucherechedza zuva reWorld Mental Health Day 2023. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mhoko maChris Kande nenhau dzeIsindebele.